Mapurisa akazivisa nezuro kuti akasunga vamwe vanhu vaviri vari kufungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzebatiro CCC kumurewa North svondo rapera. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuburikidza nedande mutande rawo reTwitter kuti akasunga vapoka Chigu avo vane makore makumi matatu nemana ekuberekwa pamwe navadignity nadzo vane makore makumi matatu nerimwe chete maererano nemhirizhonga iyi. Mapurisa akati achiri kuferefeta kuti abate vamwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nekuzvambaradzwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri, idzo dzakaburitswa pavhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande akasiyana dzichirohwa neshamhu nevanonzi nebato reCCC inhengo dzezanu PF. Asi bato rezanu PF rinoti hadzisi nhengo dzaro dzakarohwa vanhu ava, sezvo bato iri richiti hapana chiri pavhidhiyo iyi chinoratidza kuti inhengo dzezanu PF. Kusungwa kwakaitwa vakachegu navanadzo kwave kureva kuti pave nevanhu vatatu vasungwa kusvika pari zvino vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyi, zvichitevera kusungwa kwakaitwa vaneva chimutashu vane makore makumi matanhatu nemanomwe ekuberekwa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi iyo yakasiya chembere neharahwa dzakuvara. Asi vanyati havana kuda kutaura kuti vasungwa kusvika pari zvino vachamiswa rini pamberi pematare kunze kwekungoti vachatevedzera zvinotarisirwa pamutemo pamusoro pekumiswa kwevanhu mumatare kubva nguva yavanenge vasungwa. Zvichakadai vakafanobata chigaro chemutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati pane nhengo dzebato ravo mbiri dzakarohwa zvakaipisisa nezuro kuGoromonzi nevanofungidzirwa zvakare kuti nhengo dzezanu PF mushure mekunge dzaburitswa mubhazi radzanga dziri iro rakanga rakatakura vanhu vaienda kunonyoresa kuvhota. Muzvare Mahere vati pakapambwa vanhu vaviri vakazvindikitwa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato rezanu PF.
Bhazi redu rakablokwa nevakomana vezanu PF mayouths and then kwaka kidnapwa kana kutorwa vaThomas Mugwagwa navatarisa ijeke and pavakazodzoka vakazodzoswa varohwa musana wese waita red nekurohwa.
Asi murongi wemisangano muzanu PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga. Vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino vachiti veruzhinji havavhotere vanhu vanoita zvetsvimbo mugotsi.
Kana vanhu vachida kuvhoterwa vanoenda vachinotaura nevaya vanovhota vachivaudza kunaka kwomusangano weZANU-PF, vachivaudza mabasa akanaka ari kuitwa neZANU-PF, vachivaudza kuti ZANU-PF ndiro bato rakauyisa independence muno. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuzotivhotera. Havauyi kuzotivhotera nokuda kuti varohwa, havauyi kuzotivhotera nokuda kuti vachichidzirwa.
Kunyange hazvo bato rezanu-PF riri kukurudzira runyararo, Muzvare Mahere vati bato iri rinoita zvekuruma richifuridzira segonzo ndokukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo asina divi raakarerekera.
Mapurisa takamhangara nyaya yacho kumapurisa, zvakare nyaya yekumurewa zvakare yakamhangarwa. Mapurisa ngaite basa ravo vasingabvundutsirwe, vasingachishidzirwe. Nyaya dzemhirizhonga dzinofanira kutariswa zvakare neZEC neveNPRC kuti nyaya idzi dzisarambe dzichienda mberi tichizopinda musarudzo.
Vabima vakurudzirawo vemapato anopikisa kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo.
Havasi vavedu chete asi kunyange vava mapato kuti aiwa ngatipindei mukampeini murunyararo, ngatipindei mukampeini tisina mhirizhonga, pasina violence, pasina kukuvadzana, pasina kurovana, tichifunga kuti kana tikadaro basa redu remaelections rinofamba zvakanaka murunyararo.
Vabima vakurudzira kuti bazi rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti vatange zvakare zvirongwa zvekufamba vachipa vanhu zvitupa nekuvanyoresa sevavhoti, vachiti pane vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuita izvi zvikuru sei kumaruwa.
Kuti dai veHome Affairs vatibatsira kuti tiwane vanofamba vaya vachisvika panzvimbo dziri pedyo nepanogara vanhu kuti vakwanise kuti vanhu vawane zvitupa, vanhu vawane mabirth certificate, tichikurudzirawo kunyange veZeki kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa veZeki voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters.
Hatina kukwanisa kutaura neveZeki pamwe negurukota rezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwa mativi avo pakurudziro yezanu PFE sezvo nhare mbozha dzavo vose dzanga dzisiri kudairwa sarudzo dzakatarisirwa kuitwa mukati memwedzi mishoma iri kutevera bato rezanu PFE richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamirioni mashanu ukuwo bato reCCC richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamirioni matanhatu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.